Inindi naitwa Reverend Dr. Tapiwa Nicodemus Mucherera. Ndakauya ku United States muna 1987 ndichiuya kuchikoro. Ndakadzidza kuchikoro chinonzi Garrett kuIllinois. Ndikabvako ndikazosenza zvekuIowa kwemakore mana. Ndabva kuIowa ndakanosenza zvekuDenver kwemakore matanhatu samufundisi ndichienda zvekuchikoro. Ndisati ndauya kuno 1986 ndakanga ndiri mufundisi kwaChitinde kwaMurehwa, Chibata kubva paChitinde kusvika kwaDindi muchechi yeUnited Methodist Church.
Masvika munomu makaita mufundisi muchishumira nerurimi rweshona here kana kuti nechirungu?
Ndaishumira nechirungu chete because wandaisenza nawo vanga varungu chete kutanga ndiri kuIowa.
Magara muno kudaro, pane pamakazosanganawo here nevanobva kuZimbabwe kuti munge muchishumira nerurimi rwamai?
Ndaidaro kazhinji apo tinenge tasangana nemamwe maZimbabwe kana kuti dzimweni dzenguva tine sangano rimwe ratinoita ratinosangana pagore pagore. Munzvimbo dzakadaro ndimo mudaishumira nechishona kazhinji.
Mauya muno muAmerica makauya akakare ma80s.
Chokwadi ichocho.
Makazombotarisawo here kumusha kwamakabva kuti munge muchibatsira?
Ichokwadi akatarisa kazhinji kunyanya kutanga mugore ra1997 ndakadzokera netimu yandakadzokera nayo tichiita zvemission trip nechechi yandaisenza nayo kubva kuDenver. Ndo pandakatanga ipapo chibatsire vana vakashaikirwa nevabereki wavo. Vamwe vacho vanga vakashaikirwa nemubereki wani, vamwe vakashaikirwa nevabereki vese vachigara vega vachichengetwa nana mbuya. Saka takatenga chigayo tikachiisa munharaunda tikachishandisai chigayo ichi. Zvamunenge maona profit yamunenge maona ipapapa mubatsira vana. Saka hazvina kugumira ipapo. Izvozvo zvakaita kuti tiite zvigayo zvakati wandei zvatakazotenga, zvokutoti zvimwe zvacho ndakazoti ndabva kuDenver ndakuchiisa paAsbury ndiine imwe cheche ndandakusenza nayo. Takazongoramba tichitenga zvigayo izvozvo. Chimwe chacho iye zvino sekutaura kwatiri kuita paOlder Mutare Mission paFairfield Orphanage ndicho chechigayo chinogaiswa ipapo tichibatsirawo kusapota vana. Tine zvimwe zviri munharaunda, tine zvigayo zvinokwana kuita 5 zvingori munharaunda dzakasiyana siyana. KwaChibuwe takaisa 1, kuMhakwe takaisa 1, kwaMurombedzi takaisa chimwe, kuBindura kwakuine chimwe. Iye zvino chandisinyatsoziva ndechekuti zvese zviri kusenza here, asi eni yacho yanga iri yekuti tibatsire vana vakashaikirwa nevabereki vari maofenzi muZimbabwe.
Zvirongwa zvamuinazvo izvozvo zvichiri kungoenderera mberi naiko zvino?
Zviri kuenderera mberi. Chiripo chendiri kuti handingamboita follow up kuti ndione kuti zviri kufamba sei. Inini donzo rangu mukati meupenyu hwangu, chimwe chechinhu chinondinakidza ndechekuti ndikakwatisa kubatsira munhu wani, ndinoziva kuti Mwari anenge andishandisa zvikuru. Chimwe chechipiri ndechekuti ndakafarira kuti izvozvi zvatiri kuita izvi zvekubatsira munharaunda izvi nevana, muna 2010 takatora mhuri yedu yese, vana vangu tine vana vaakumakoreji vakura, tikati hambei tinobatsirawo vana vamweni vasina vabereki kuZimbabwe. Tikapedza svondo rese tiri paishani susenda paHiruto United Methodist Church, pane orphanage iripo, tichiita mabible study nevana, tichipenda mabuildings, tichiita zvese zvakadaro izvo. Nyaya yanga iripo yanga iri kuti ndanichida kuti ndidzidzisewo vana vangu vaonewo kukosha kwababa namai nekukosha kwekubatsirwa vanhu vano, kwete kuti vana vangofunga kuti tiri kuAmerica ndizvozvo chete. Asi ndakada kuti vanodzidzewo kuti tinofanira kupa Mwari, kana atipa ngatipewo kune vanhu.